manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chino sangana zvakare maneru anasi uri musi wemugovera mbudzi 2021 makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kufara nenyaya yemhirizhonga ine chekuita nezvematongero enyika iri kuitika. Vagari vekuchimanimani vanoti havasi kufara nekutamiswa zvechimbi-chimbi kubva mumakamba avanga vachigara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa Vari kupeta rwendo rwavo mudunhu reMatabeleland nhasi vachiti havasi kufara nenyaya yemhirizhonga ine chekuita nezvematongero enyika pamwe nokusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika zvaita kuti veruzhinji vatambudzike. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 vari kubhinga mudunhu reMatabeleland North uku kwavanga vachiita musangano neutungamiri webato ravo munzvimbo iyi nhasi vachamisa. Au vavene svondo rose vari Matabeleland mushure mekushanyira matunhu anoti Masvingo, Manicaland neMashonaland Central pasi pehurongwa hwavari kudaidza kuti Citizens Convergence for Change vati havasi kufara nemhirizhonga yavanoti iri kuitwa nenhengo dzeZANU-PF. Vachamisa vati kunzvimbo dzakawanda dzavafamba muMatabeleland svondo rose vanga vachivharirwa migwagwa nenhengo dzeZANU-PF idzi.
Vanhu vari kushupika nekuvhundusirwa nekutyidzirwa nyaya yemhirizhonga yakanyanya kutyidzirwa kwakanyanya zvose izvozvo zvinhu zviri kunetsa asi panoda kuti pagadziriswe ipapo kuti vanhu vasatyiswa vanhu vasavhundusirwa pane nyaya iri kutaurika yakati kurei yokuti vanhu vari kuti isu munharaunda dzatinogara chikafu chiri kunyimwa vamwe mbeu iri kunyima vamwe ichinzi bato rako unofanira kutsigira bato rakati izvozvo zviri kunetsa vanhu nyika yose vanhuvo vari kuti hatisina protection kana kuti hatina baba kana kuti mubereki kuhurumende nekuti hurumende haigoni kusarudza rokuketa vanhu nebato ravo kuti vanobva kupi ndo mashoko ari kunyanya kubuda.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaMike Bima kuti nzwe divi ravo panyaya iyi. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vakamboudza Studio 7 munguva pfupi yapfuura kuti nhengo dzebato ravo hadziite zvemhirizhonga vachiti vatsigire vebato ravo vanogara vakabatikana nenyaya dzebudiriro dzakafanana nekurima nekucherwa zvicherwa mumigodhi. VaMugwadi vanga vasiri kudayirawo zvakare nharembozha yavo nhasi asi imwe nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vati vachamisa vanofanira kuzivisa mapurisa mafambiro avo kwese kwavanoita misangano kuitira kuti vawane kuchengetedzwa.
Vavari kufamba navo vacho hapana ari kukooperata nemapurisa vari kunzi huyai nehumbowo voregera kuuya navo saka inyaya iri kutokatyamadza zvikuru asi tiri zvacho paizvozvo nyaya yemhirizhonga inyaya inoshoresa inyaya yekuti haifani kunge ichiitika asi tichitarisa vachamisa maitiro avari kuita zvinhu zvavo ngapanyatsotariswa kuti vari kuteedzera mutemo here nekuti kazhinji uchida kuita zvemisangano especially nguva ino yecovid unofanira kunge wakapiwa permission nemaapprovals nemapurisa nevanochengetedza runyararo kuti vazive kuti uri kufamba sei uyezve zvauri kuita zvacho uri kuteedzera maworld health organization protocols here nekuti kune social distancing kwoita lockdown ichiripo its enforce kuungana ungana hakusi kutenderwa. Zvinoreva izvo kuti vachamisa vanofanira kukurudzirwa ivo kuti vakooperate nevezvemutemo zvekuti mameeting avanenge vachida kuita vange vatanga vapiwa maapprovals avo wawirirana nemapurisa kuti vachaungana musi wakati kupi uyezve vachange vachitedzera mutemo here.
Vachamisa vati vanhu vazhinji mumatebele land vari kunhonga svosve nemuromo kubudikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika.
Vanhu vari kutaurawo nyaya yekushupika nhamo yanetsa mumusha mumaraini mune nhamo. Mari haina simba, vanhu havana mari muhomwe. Saka inyaya iri kunetsa zvikuru iyoyo nekuomerwa kweupenyu. Chinhu chikuru chiri kunetsa migwagwawo yakashata, infrastructure kuzvikoro vana havasi kudzidza. Kune dzimwe nzvimbo vari kuneseka kubhadhara mari yevadzidzi yevadzidzisi. Saka matambudziko ari kunetsa, ndoda kugadzirwa nechimbi chimbi iwayo. Asi chikuru inyaya yekuti nyika yedu yakuda shanduko.
Vatiwo vanhu vazhinji vava vasangana navo mumatebele land vari kuda kuti munyika muve neshanduko yechokwadi, asi vati chinodiwa ndechekuti paitwe nhaurirano dzekuvandudza hwaro hwesarudzo nezvimwe.
Vanhu havangatauri nyaya yemabielections pasina mareforms ka. Haingangotauri nyaya yemabielections musati mava nekuwirirana. Tine gakava nenyaya ya2018 wongoti hatava kutoti ngatiite bielections. Gakava ichabuda futi ipapo zvisingagadzirisi nyika. Ndosaka tiri kuti ngakuve nemareform kuti nyika ikwanise kufamba mberi zvakanaka. Ndo nyaya yatongowana yati ifambe. Hasi vati kufambira ndokuita iyo citizens convergence for change yandokuwandudza nekusumudzira aya zvekuti muve nerugare, nyaya dzokuti kuve unofamba zvakanaka.
Kunyange hazvo bato reMDC Alliance nemamwe mapato anopikisa vachiti nhaurirano dzechokwadi ndiwo musimboti panyaya dzokuti munyika muitwe sarudzo dzakachena pamwe nekugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana nenyika akafanana nekusamira zvakanaka kweupfumi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU PF vanoti hapana dzimwe nhaurirano dzavachaita dziri kunze kwegungano rePolitical Actors Dialogue. Kunyange hazvo vaMnangagwa neZANU PF vakatora danho iri, nhumwa yeUnited Nations yanga iri munyika mwedzi wapera yakakurudzira kuti paitwe nhaurirano dzechokwadi kugadzirisa matambudziko ari kunetsa munyika uye kuti munyika mutevedzerwe mitemo pamwe nekucherechedza kodzero dzevanhu. Asi vamuponda vanotiwo hapana chikonzero chekuti bato ravo rigare pasi richitaura neMDC Alliance vachiti vachamisa nevamwe vavo. Vanofanira kutanga vaona kuti zvirango zvakatemerwa vaMnangagwa nevamwe vavo vari muZANU PF nenyika dzekumavirira zvabviswa. Vachamisa vati panofanira kuitwa urongwa hwakasimba hwekupodzwa kwemaronda zvichitevera kufa kwakaita vanhu vakawanda munguva yegukura hundi, vachiti vanhu vazhinji mumatebele land havasi kufara nenyaya iyi. Vachamisa vanoti vane urongwa hwokutenderera matunhu ose munyika vachinzwa pfungwa dzenhengo dzebato ravo vemabhizimusi vedzisvondo vashandi vehurumende vadzidzi nemamwe mapoka akawanda pamusana pemamiriro akaita zvinhu munyika, vachiti nhona dzevanhu vavari kusangana navo vachadzigadzirisa kana vakakunda musarudzo dzemuna 2023. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Muri dzinopfuura mazana mashanu dzakagariswa pachimanimani holding camp dzinoti hadzisi kufara neurongwa hwekutamiswa nehurumende zvechimbi chimbi. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Uchisvika panogara mhuri idzi unoona pazere nezvirugwi zvehuku, matoki, madhadha, hanga uye mbudzi dzinenge dzakasungirirwa pamiti dzichizvifurira. Ichi chiratidzo chekuti zvipfuyo izvi ndizvo zvinopararamo kuvanhu ava. Avo vakarasikirwa nemisha yavo pamwe nezvipfuyo zvavo munguva yedutu mupengo recyclone Idai muna 2019. Asi vanhu ava vari kutamiswa nehurumende vachiendeswa kunharaunda yeBumba, nzvimbo inozivikanwa zvikuru nekupisa uye ichinaya mvura shoma gore rega rega. Mumwe vagare vepachimanimani holding camp, amai Susan Sunga neGavi, vanoti kutamiswa kwavo kwakanaka, asi chinonetsa ndechekuti havana kupiwa nguva yakakwana yekugadzirira kutama kwavo.
Takajumwa tine zvifuyo, tiri kutoshaiza kuti tozvidini, tine mabhurera akaibva aripapo. Masaidhi etinogara kuno kunotonhorera, kwetiri kuenda tinondoziva kuti kunopisa. Saka tiri kutotya kuti huku dzadzifere, dzimwe dzacho ndo dzetotorarama ndidzo. Tine dzimwe dziri kurarira, hatiri kutotya kuti tozvitakura sei zviro zvakadai ngeizvozvo.
Baba chandiwana Musunga Mbira vanoti kutamiswa kuri kuitwa vanhu vepakamba yavo hakuna kujeka, kunyangwe vamwe vakatotamiswa muchirongwa ichi icho chakatanga svondo rino.
Right, isusu kutakatozvizwawo nezuro kuti tisatakuizwa relocated along that in that serial goody, the Fangataka Zidoro in time to once would it prepare a movement in Ungachitika from here to boom. In Zimbabwe decided that Jaira Saganyan is a single in Zimbabwe disengaged to Gunora Mua say. Sakatu we expect our good to carry our fate. Is I am quite some Gaga Taurua in a time. You could eat quite some got with a preparation. Because since after disaster, Petaka is Kamunomuga. Had no bovira that our river would be your fate, Yakamira says, Anu Maroja and Argo segregate Takango Sita Uriwa only Zuru since Petaka Tango is Kamunom. Sakaman, you are saying. Tayi vefanga taka taurwa pachine mukana handiri mazona tonoti tine zvinhu zvedu zvetinoita we have got my road runners my projects tinoita panapa these things ikazvefanga zvakazoplan tonoti just are comfortable
kanzura wenharaunda iyi vapangana ichirongera uye vari mutevedzere wasachigaro wekanzuri yechimanimani vanoti ichokwadi kuti vanhu havana kupiwa mukana wakakwana wekuita zvavaikwanisa kuita panguva yakakodzera
hatingangoti it's a short notice because the reason why vanhu vaivo vairamba gara muno vamwe acho vakatomboda kuita zvekuramwa zvaya zvekuti taakubuda taakwenda because tirikuona kuti malandlords chete ndo anenge ari kutariswa but isus as local leadership takati rambai muri muno because taita escalate my issues enyu kuenda kuma higher offices ehurumende saka they are going to consider that saka tirikumirira kuti tipwe minduro saka asi andifungurise hurumende ingakusiya makadaro kana kukurega muchitambudzika you are going to be assisted
such gara wechimani mani residents association va Ishmael Midzi. Vanoti vazhinji vasati vawana dzimba kune nzvimbo dzavakavimbiswa vari kunyunyuta nekusafambiswa zvakanaka kweurongwa hwekutamiswa.
Dzimwe dzacho dzimba dzisati dzatoko. Dzimwe dzacho dzichiri mukugadziriswa. Dzimwe dzacho dzichiri mabots kumwe kusati kwane matoilets. Ma service systems pamastenzi acho amwe asati ako. Water supply yakakwana isati yadi futi yakwana. While there is progress, but tiri kuti count the time kweyakabva nepetari vanhu varingofile kuti daita mvura isati yanaya yakawanda taita stable takwanisa kugara kuti tiite zviri stable saka it's happening but zvinhu zviri kuitika but pesi yacho ndiye tingangoti dai yaitikurumidzei kuitira kuti vanhu vabatwe zvino
mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu remanicaland vaedika senza vaudza studio 7 kuti vanotarisira kuti vasati vave nepekugara vange vave pabumba village mukupera kwesvondo vasenza vanoti hapafanirwi kunge paine nyunyuto yenguva shoma sezvo mhuri idzi dzange dzagarisa pakamba iyi hurumende ichivagadzirira misha mitsva vasenza vanoti chimwe chakanonotsa basa rekutamisa mhuri idzi inyaya yedenda recovid-19 ndakamirira studio 7 kuchimanimani ndini Lweda Moyo.
Yashika nguva yekuti tingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekuchidzana peAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vari kukurudzira vatungamiri vemuAfrica kuti vaite utongo hwejekerere panguva iyo nyika dzemuAfrica dzakatarisana nemhirizhonga iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero, udzvanyiriri pamwe nekuwanda kuri kuita uori mudunhu reAfrica. Mapurisa emuPortland nezuro manheru vakati kuratidzira kwakatanga nezuro kwave nemhirizhonga mukati zvichitevera kuwanikwa kwaKyle Rittenhouse asina mhosva yaakapara mushure mokupfuura kwaakaita vanhu vaviri vakafa uye kukuvadza mumwe munhu gore rapera. Vanhu vairatidzira ava vaisvika mazana maviri uye vakapwanya mahwindo pamwe nekukanda zvinhu zvinogona kukuvadza mapurisa vachitiwo vaida kupisa muzinda webhazi rezvomutemo. Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Tinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai anogara iwo kunze kwenyika yeZimbabwe vachitaura ivo pamusoro pezvavari kuona zviri kuitika munyika yeSouth Africa panyaya yemhirizhonga uye nenyaya yemapepa ekugara muSouth Africa.
Tinokwasai ndinokukwazisai nemarwadzo iwaya. Ndinoitwa mai moyo kuPretoria, South Africa. Nyomafias. Tinotaura pamusana penhau iri kunetsa ichi. Headway zvinonyadzisa uye zvinorwadza. Vakadzi 7 vose achiuraya. Marwadzo aya ende zvinorwadza atiziri kuti chii chapindwa nevanhu vokumusha. Pese pako kwese everywhere even kuno chaiko kwachiri kuno kukukuma melody kunoko. Umwe akapiswa nezuro anga aba futi.
Zvii zvamungati zviri kunyanya kutarisana nemadzimai panguva ino yeCOVID-19 uyezve apo tiri kuona nyaya yemapemits ekugara muSouth Africa iri kunetsa.
Ana mai tinokurudzira kuti ana mai musamhanya kuti kwanzi manzwa mabasa kwaita basa. Iwa epa internet ipapa paita basa kupi kupi makumhanya kuenda. Ndio maperera ari kuita vanhu iwaya. Honzi kune basa kana hakuna basa basa riko ndiro kundochekwa. Saka tinokumbirisa veduwe kuti musava desperate kusvika pakadero. Zvakaoma. Zvakaoma zvinorwadza zvinosiririsa vanhu vokumusha umbavha wanyanya ende zvinozvi pese pese paona uchingofamba kwangozi mazimbabweni munoba mazimbabweni muri chii mazimbabweni saka hazvisi zvinhu zvakanaka nokuti izvo zvita kusviba nesu tisina kukumbobvira taita zvakaipa kudero mese chero nemaaccident anoitika murodhi vanhu vokumusha vane vachiisa mataira murodhi vachiisa zvipikiri murodhi. Saka zvino zvinotisvibisa nemapemiti atinoda iwaya tinoita kunzi vanoba ende isu tine chiri raiti hatibi but nenyaya yevamwe vanhu. Saka zvinorwadza zvinorwadza tingashora hedu chiti maSouth African haachatidi but zvito zvedu ndozvatikonzeresa kuti tidzingirirwe muno ende tichadzingirirwa nokuti maZimbabwean everywhere usambofa wakafara kuti ndawana munhu wokumusha vanhu wokumusha dzavanyoka. Ndoza vanyoka.
Sei muri kudaro?
Kunongo zviri kubata vanhu kunzi everywhere pese pese. Vari kuita zvinotyisa. Kupinda mukati medzimba dzevanhu kuuraya chaiko chaiko vari kuuraya ende vanofamba nepfuti zvese even everything umbavha wese makopa zviri zvese. Vati vabatwa manje vane vakunzwisa tsitsi asi ivo havanzwiri tsitsi vakakubata vanokuuraya. Saka tinokumbirisa mhuri yeZimbabwe kuti ngativei vanhu vanoziva chavakafambira. Ngatifambire ichimwe sadriver weambulance. Kana uchinda undotora murwere takauya kuzoshanda ngatiuye tishande tisiye zvokubira vanhu. Vamwe vanoita kutofona chaiko kuti kunodiwa God kuno kunodiwa chii vanhu vachiita umbavha wakashata kudero. Ngatisiyei umbavha neZimbabwe. Zvinotitadzisa kugara zvakanaka matiri.
Ayo maonero amai moyo vari kutaura ivo pamusoro pezvavari kuona zviri kuitika muSouth Africa. Regai tiende kuBotswana tinzwewo kuti zvakamira sei ikoko.
Makadini mhuri yeZimbabwe, makadini makadini kwose kwamuri. Zita ndinoitwa Elder Gladys Zindi, kumusha ndinobva kushamva siko zvino ndiri kugara muBotswana. Samai vakaberekawo. Aiwa tinonzwa kurwadziwa zvakanyanya nehama dziri kutsakatika zvisina tsarukano saizvezvi. Taakungochema mweya wagara mhuri yeZimbabwe kuti mweyai mari here chii chakugarai sei kuurayana kudai kuchekana sehuku kudai. Tinonzwa kurwadziwa zvakanyanya sanamai. Tozochema kune mhuri yeZimbabwe iri mukati menyika yeSouth Africa wedu wei. Ngatizive zvinango zvatakafambira. Ngati menyika yatinenge tiri kana takavenga mabasa ngatiitei zvemabasa tisibata-bata nekuurayana kwakadai. Tarisai muone zvinozoitika. Iko nezvine vasina kupara mhosva neasina kuurayiwa akungonzi muZimbabweni akungotakwa nematombo. Saka ihondo yaakungobatanidza nevasina mhosva zvaakutirwadza. Tine hamawo dzirimo dzichasvika pakubatanidzwawo vasinawo mhosva yavakapara asi vaitiwe mhosva vamwe izvezvi vakatotiza vasisimo. Saka zvinhu zvinorwadza zvikurusa, zvinhu zviri kutirwadza zvikurusa sanaamai. Dai chichimo chedu chikanzwikwawo kuti vana amai tachema-chema tanirwadziwa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawati panhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Zvirogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvechidikwa dikwa chehurumende chekuti inge yabaya vanhu vanosvika mamiriyoni 10 nhomba yekudzivirira COVID-19 panopera gore rino unove musi wa31 zviita. Kuti tinzwe kuti hurumende inokwanisa here kubudirira muchirongwa ichochi kana muurongwa hwayo ihwohwo, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain Dr. Matthew Nyashano. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoona here hurumende ichibudirira kubaya 10 miliyoni kana kuti zvikamu 60 kubva muzana panopera gore.
Tikange tichitarisa kune zviri kuitika nemastatistics aripo evanhu vakabayiwa nekufamba kwechirongwa chekubayiwa, tiri kuona kuti hurumende haikwanisi kunge ichisvitsa 10 miliyoni vanhu vayakataura avo kuti inokwanisa kunge yavasvitsa pakupera kwaDisemba, nekuti iye zvino haisati yasvitsa hafu yevanhu ava vanofanira kunge vachibayiwa mavaccination eCOVID-19.
Saka zvii zvamungati zvaifanira kuitwa kuti uwandu ihwohwo hwevanhu vaifanira kunge vabayiwa nhomba husvikwe panosvika kupera kwazvita?
Sekutaura kwatakamboita pachirongwa chino ichi vakandimira, zvinhu zvinenge zvakanaka chose kuti nyaya dzakadai dzitungamirirwe nana mazvikokota veutano, avo vanenge vachiziva nezveyatinoti public health surveillance, community engagement nezvehealth promotion, zvinosanganisa kudzidzisa vanhu vasati vatanga kubayiwa. Timu inobaya vanhu inofanira kuzotevera kumasure kweavo vaende vachidzidzisa vanhu kuti zvakanaka kunge muchibayiwa nhomba dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19 nekuti chinofamba chakadai. Asi zvinhu izvi zvese izvi zvandiri kutaura tinoona kuti muZimbabwe hazvina kuitwa. Naizvozvo tine vanhu vashoma vari kutora majekiseni eCOVID-19.
Asi Dr. Nyashano, tiri kuona hurumende pamwe nemasangano akazvimirira vari kuita zvikuru kwazvo zvekuedza kudzidzisa vanhu kuti vange vachienda kunobayiwa nhomba. Vanhu havangaite kumanikidzwa kaDr. Nyashano?
Aiwa, kwete vanhu havamanikidzwi. Hongu tiri kuona kudzidziswa kuri kuitwa vanhu nehurumende nemasangano akazvimiririra. Asi kana tikanyanya kutarisa dzatingati mhando dzekudzidzisa nadzo vanhu, tiri kuona kuti vanhu ava vanowanza kushandisa nyaya yakaita masaisai emaredhiyo, vanogona kunge vachishandisa pavaita mameetings, asi hakusi kuti vanhu vese vanouya kumameetings. Saka kudzidzisa kwatinoreva uku mupublic health kana kuti muhealth muutano, kunotoda kuti kunge kuchibhadharwa vanhu vanofamba inonzi door to door, vanofamba vachitaurira vanhu mafemili nemafemili. Ndo zvinoita kuti vanhu vange vachinyanyisa kuziva zvinhu zvakadai zvatisi kuzviona muZimbabwe zvichiitika.
Takanzwa Zimbabwe ichipembedzwa nemasangano makuru chaiwo vachinzi vakwanisa kubata zvakanaka nyaya yedenda reCOVID-19. Havatarisiwire zvakare idzo nyaya dzekubayiwa kwenhomba kuti vanhu vangane vabayiwa nhomba?
Aiwa, kupembedzwa kwakanaka zvikuru zvikuru sei mukange muchiitawo zvinhu zvakanaka. Asi mukupembedzwa umu munofanira kukutarisa kuti mukupembedzwa umu muri kupembedzwa muchikombewa naanani. Zvakafanana nekuti inini ndaakuita number 1 muklasi iyi. Hamunoziva imimi vakandimire kuti vese vari muklasi iyi umu vanonetseka kuti vange vachiverenga. Zvino mozofara muti asekuru vangu mhofu vagona vaitwa number 1. Ndo zvimwe zvatinofanira kunge tichitarisa kuti iri kupembedzwa, hongu inopembedzwa vachitarisa kubudirira kupi kwacho, vachikombeya nechinyi zvakare. Ini ndinofunga kuti kana tichida kunge tichizvitarisa isusu, ngatisamirira kupembedzwa, asi kuti ngatisandisei umbowo huri mupopulation yemuZimbabwe kuti hongu tiri kuita zvakanaka. Vhiki rino iri tabaya vanhu 8,000. Next week tabaya 20,000. Tiri kuona improvement. Kana takange takaita chiga chekuti panopera gore tinenge tabaya 10 million, ngationewo kuti chiperera kuma 8 million 7 million zvakutaura kuti okay vanhu vakaedza asi pane zvingamupinyi zvakaita kuti vasange vachizokwanisa kunge vachiita nemazvo zvino.
Ndinotenda zvikuru Dr. Nyashano kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu oneka yanyu vateereri.
Aiwa tatenda.
Manga makateerera kuna Dr. Matthew Nyashano vanodzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuoneka yane mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kufara nenyaya yemhirizhonga ine chekuita nezvematongero enyika iri kuitika. Vagari vekuchimanimani vanoti havasi kufara nekutamiswa zvechimbi chimbi mukamba mavanga vachigara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Isika tisenda baku